Mukuru weZimbabwe Democracy Institute, Dr. Petsai Ruhanya, vanoti vachamisa vane nhoroondo yeutungamiriri kubvira vari mudzidzi. VaRuhanya vanoti kuwaniswa kwavachamisa zvigaro zvakasiyana siyana mubato reMDCT pamwe nemubatanidzwa weMDC Alliance kunoratidza kuti vane utungamiriri hwakanaka.
Vane nhoroondo yekuti vagara vari muleadership yevanhu. Asi MDC ichitanga vanga vari mwana mudiki, vakashandana naamushakabva vatangirai nanamatongo, vachikura vachibva muyouth, vachipinda munational organizer wemusangano, vachibva munational organizer wemusangano vachizouya paita president wemusangano. Zvinoratidza atori good leader.
VaRuhanya vanoti nyika zhinji dziri kusarudza vatungamiriri vechidiki. VaRuhanya vanoti kukaitwa sarudzo dzejekerere, vanoona vachamisa vachikunda musarudzo yemutungamiriri wenyika.
So MDC ine capacity yekuti sarudzo dzikaitwa pachena zvisina chitsotsi, tichiteedzera bumbiro romutemo, tichiteedzera the standard guidelines on principles and guidelines governing democratic elections and the African Charter on good governance and elections. Vachamisa vanokwanisa kukurira muelection. Ani zvake anokwanisa kukurira zano. Nokuti hapana chiripo chiri pachena chokuti after 38 years dzokudzosera nyika musoneji. Munovhotera zano muchiti ite sei. Yakambotipa mabillions emadola, ikambopa vanhu mamillions, vanhu vakatakangodzoka tangowo mamillionaire asikakwanisi kana kutenga switi. Saka ava vanhu vanovhoterwa kunzi vaita sei?
Imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika, Dr. Bekezela Gumbo, vanoti vanoona vachamisa vari munhu akanaka kusarudzwa semutungamiriri nokuti havana rutsigiro rwemauto semutungamiriri weZANPF vaEmerson Mnangagwa. VaGumbo vanoti kusava nerutsigiro rwemauto zvinoita kuti vanhu vave vakasununguka munyika.
Anogona kukontrola nevanhu because haana that military capture like Mnangagwa. So vanhu vanogona kumukontrola kana vachiita zvavanoda in Zimbabwe. Vasina fear yemilitary unlike Mnangagwa. Kuti titaure makapabiliti emutungamiriri asati asarudzwa, tinenge tichitaura tichibhesa on mapromises ake, because tiri kuona kuti mapromises ake basically ari kudhila nenyaya yetransformation of public institutions first, because ndo nyaya iripo muZimbabwe. Problem yatinayo ndeyemainstitutions egovernment leadership, kuti mainstitutions aita chinonzi political decay, kuora. So ano mapromises ake ndeyekudhila neuori uripo mumainstitutions egovernment. So I think izvozvo zvinobatsira kakuru vanhu kuti tigoita a democratic society.
Asiwo vaGumbo vanoti vachamisa vari kutadza kuumbiridza bato ravo reMDC sezvo vamwe vanhu vaive vari mubato iri vari kupesana navachamisa, vamwe vachipinda musarudzo vakazvimiririra mushure mekusawirirana namaitiro avachamisa.
But my weaknesses ake anawo ndeyekuti ari kutadza kukontrola MDC. Ndiri kuona se ari kutadza kumaneja transition muMDC, because tiri kuona kuti kubvira paakapinda paakatora pawo vanhu vari kutongobuda muMDC. Macritical constituencies like mawomen vari kungobuda muMDC. Macritical constituencies like matevalent organizing secretary vari kungobuda muMDC. Ndo that is the weakness. Anofanira kungova nemastrategies ekugadzirisa nyaya idzodzo.
Kweta uye vari murwiri wekodzero musangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDewa Mafinga, vanoti vachamisa vane chaunga chevatsigiri. Asiwo vanoti dai vari chipangamasano chavachamisa, vangadai vakavakurudzira kuenda kunosarudzwa kutungamirira bato kuCongressi pamwe nekuti varemekedze kodzero dzevanhu nekuratidza kuti havadi mhirizhonga.
Asi dei ndaivapanga mazano wavachamisa, ndaigona kuvayambira kuti ndaigona kuvabatsira kuti aiwa dei vakaenda kuCongress pavakatora masimba pekutanga. Vanhu vachibva kunhamo yavatsvangirai vaidei vakati handei kuCongress, vonopuwa masimba ikoko, ndo chekutanga. Chepiri ndechekuti ndaikurudzira vachamisa dei ndaivachipanga mazano wavo kuti vanyanye kusimudzira zvikuru sei mubato mavo nyaya dzekodzero dzevanhu. Nyaya dzekodzero dzemadzimai takaona kuti vakaita chibatabishi, nyaya dzekupuwa vana kwevanhu, vana maikupe, vana vamunzora vachivhiringidzwa kunhamo kwavatsvangirai nezvimwe zvakadaro. Izvozvo vaifanira kutadza zvikuru sei kuti havatozvibvumizwa chose nenzira yekukurumidza kudzinga mumusangano nharadada dzinoita mabasa akadaro. Ndo zvikuru zvandaivakurudzira izvozvo.
Nhengo yeparamende yemutare central vainnocent Gonese vanova nhengo yeMDC vanotiwo utungamiriri hwavachamisa hwakanaka zvikuru sezvo vachida ramangwana renyika rakanaka.
Chandinoona ndezvekuti tine mutungamiri ane zvipo zvake zvaakapuwa naMwari, ane muono wezviri kumberi, munhu anoita kuti vanhu veMDC tiite manyukunyuku tichiona kuti tine mutungamiri anogona kutiendesa kumberi. Takasenza navo kubvira 1999 takazviona kubva vachiri mwana wechikoro kuti munhu ane njere dzinopinza. Totarisira kuti kana tichinge takwanisa kubudirira pasarudzo dzinotevera, munhu achaita kuti tese vana veZimbabwe tiwane rugare, tigare zvakanaka, tichidya tichiguta pane zvanga zvichiitika makore apfuura. Zvakare vachamisa, munhu ane rudo nevana veZimbabwe, munhu anoratidza kuti ane chido chekuti nyika iende kumberi.
Sangano ravana chipangamazano reAfro Barometer rakaburisa gwaro mwedzi wapera richiti dai sarudzo dzakaitwa munguva yarakaita tsvagiridzo vamunangagwa vangadai vakakunda musarudzo iyi, asi zvisina mutsindo zvaizoita kuti paitwe imwe sarudzo kana kuti runoff pakati pavachamisana vamunangagwa. Asi veruzhinji vanoti zviri pachena kuti sarudzo dzikaitwa nemazvo vachamisa vanogona kukunda vamunangagwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare. Ndini Patricia Mudadigwa.